manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 4/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vasori kuburikidza nesangano rinonzi Forever Associates of Zimbabwe kana kuti fans vari kupomerwa mhosva yekukonzera nyonga nyonga pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Hurumende inoti ichakwanisa kurima goho rakakwana regorosi kunyangwe hazvo varimi vari kuti vakanonoka kuwana mbeu. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa nau repadande mutande reinternet reNewsWorks rine nyaya yekuti sangano rinonzi rikudyidzana nevasori rinonzi Forever Associates of Zimbabwe kana kuti fans ndiro rave kushandiswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutsvaga rutsigiro musarudzo kwete mauto sezvaimboitwa makore adarika. Mauto anonzi anoonekwa seanodyidzana zvakanyanya nemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Tsvakiridzo yakaitwa nebepa nau iri nesangano reInformation for Development Trust inoratidza kuti vanhu vari kushanda nefans vanoda kusvika zviuru zviviri vatatu muwadhi yega yega vari kupiwa mari inoda kusvika mamiriyoni maviri isiri mubhajeti yehurumende. Sangano iri rinonzi kusvika pari zvino rapiwa mari inosvika mamiriyoni 10 ekuAmerica nemotokari dzinosvika mazana maviri. Fans inotungamirirwa nemumwe mutedzeri wemukuru wesangano revasori kana kuti CIO Deputy Director General Retired Brigadier General Walter Tapfumanei. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema-chemawo nenyaya yemashandiro echikwata ichi. Bato reTripleC rakatonyorera kuZEC richigunun'una kuti fans yange ichienda kwange kuchiongororwa gwaro revavhoti nevanhu kana kuti voter inspection ichivanyora mazita nekuvabvunza zvimwe zvine chekuita neupenyu hwavo. Taedza kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba uye vatapfumanei asi vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi tabata vakuda kwashe Mavhula Musaka veZANUPF avo vanozviti ndivo vanotungamira chikwata chefans vachiti hachisi pasi pevasori.
Zvino tichishamisa pane pamwe patinoverenga tinotokweka kutotipitika. Ndi regai vanongorotawo vachingorotawo isusu sangano redu takatanga tiri kuchikoro takatanga tichiri mastudent kuchikoro muna 2010 tikazvirejestera trust yedu muna 2010 tiri mastudent kuchikoro tikabva nechinhu chedu tichifamba tiri vana inini sezvambiri ndiritokongesa senhengo yeZANUPF tinotofamba takadaro saka isusu zvekuzonzi CIO kana kuti polisi kana kuti ami hatitombozviziva vanhu vanozotoo polisi hatitombozviziva kana kuri kuti maybe vaona kana kuti polisi kana CIO kana tibetsera nezvanenge achingobetserawo hake panguva iyoyo semunhu ari musecurity forces kana tida kuti zvitoke zvakamira sei asi aizoya concerned hatishande tishandi ni CIO kana early government agent atila kana email tinashanda na kukazi mirwa organization ma office of radio wameta mtishandira alipo alipo achena mwafo ndio wakona ta second street mwaluma kuhuzi mwakani maweko office edu ati email CIO kumishwane takaba
saka hapana kana ningwe CIO ili msangano renyi
akiti mbubazi wa ndengu kanya pangu kutu cheka kutu ya razi yeo ndezi kujangu kutu kwa defai ziwa kwenye ikuti atina wa kinetu wa CIO atina wataka rekruti atikiti CIO ikuti aende kwa mwa volunteer ati you never know kujangu pane CIO chine seri mene ni CIO na organization yedi ya wia kutapa nao kutiambe kutukite ati jafisi cha atina atina kuchambi ni CIO akina utitani kina utitani mezani pia ili matutani alikufamba au alikutia kuti tichinje oo ili remangu anarebu tichishandisa oo ili mpati nekutu kiliku promota regime continuity kiliku waone awa wama nina enji ya wafanete alikudoro regime change wapa ataka nini
kwa wa Walter Tafumane vari mwere muusangano renyu muno shanda na ose
Walter Tafumane ndio munhu asimo vaka betesereo ichitanga ndokunga ndo vanhu pavanozongotoro zita ravo takatanga tichiri kare tichiri vana vachiriwo kuministry of state security kubva ipapapo takazorasawo konda saka hatinavo hedu muorganization tongodzova vamwe vachitaurawo kutongosekawo saka tomboedza kutsvagawo nhamba dzavo tingi tomboti kuzva tiri kunzwa kuti dzimiri vedu tibetsera ichete hatingatadzishaya saka hatitomboshandidzani navo kane nguva tisingataure navo saka vatapumanira havana
vanozviti ndivo vanotungamira fazi vakuda kwashe mavhula musaka vari parunare kubhinga asi tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano re vachishanda vakazvimirira Dr. Pedzise Ruhanya kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kutaurwa nevefazi
ayo hazvichanisi nokuti nekumira kwakaita nyaya dzematongerwo enyika muno mamanejirwe anoitwa ikonomi yezimbabwe nyaya dzecorruption dzanotiyeku inoziva kuti sarudzo dzakachena haiwo saka yaona kuti sarudzo dzakachena haiwo iri kuzama kumanipulata the voters roll iri kuzama kumanipulata the Zimbabwe Electoral Commission by capturing it instead of using the official institutions like the Federal Executive Organization like the Zimbabwe National Army, they have created a shadowed organization called the Forever Association of Zimbabwe, which is a hybrid of the CIO, the army, Zishanda nezana. Andi mno zandi ya nama primary elections nezana. Ya peza ura nama primary elections nezana. Ya mda ufura nama elections inika. Zichore ya basa nukura nizwa ni Zimbabwe Electoral Commission. And Zimbabwe Electoral Commission yaka nyara yaka jizi. Because yaka kechiwa. Esipi.
Kana mchiti iri muma woko kana kuti muhomwe. EFAS mwenenge mchirewe varu wanya. Mungapa mwenzani. So same chidaru.
Tinoita ura kuti izvo zeki irango yezita ichiti inorana maelection. Maelection pamutemo in terms of the constitution panoranwa neZimbabwe Electoral Commission. Pari Zimbabwe Electoral Commission yatorwa nechibati chinonzi FAS chinotungamirwa navatapumanei deputy director wecentral intelligence organization. Kuti irane maelection on behalf of the Zimbabwe Electoral Commission zvichiitirwa kuti zano irwine maelection nechikopokopo nenzira dzidzidzo nokuti kuti inde kumaelection akachena asingavhundukizi ari pajekerere zano haichakwanisi kuti irwine maelection muzimbabwe mune kudzide kubira saka fazi basa raindiro kubira ichimbunikidza vanhu kumamisha ichianaunza nemaresult echek nechazvinapatiyata pana munagazi nekuti sarudzo dzeezibuda mu iti kuti one of the most contested elections since Rhodes
ko zvatiri kunzwa vamwe vachiti aiwa fazi ringoriwo sangano rakazvimirira haridyidzane nevasori
aiwa hazvigonika riri sangano rakazvimirira rinondopinda pane sana ndakazvimirira rekwa zvakafanana neZimbabwe Peace Project kazi zvakafanana neRadio NGO Forum rinokwanisa kuti ringe richindoudza Zack Shopita rinokwanisa kupinda mapolling booth nedingiri eZimbabwe Election Commission panoitwa voter inspection richiudza vanhu zvepita rinokwanisa kunge rine voters roll rinorana maelection ezanhu makamborindwa kupi kubva nguva yamugabe kana kubva nguva yasini makamborindwa kupi zvezvo ibato revasori
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwe PGT, vanoti vane chivimbo kuti Zimbabwe ichakwanisa kusvika pandima yayakatara yekurima gorosi nekuti varimi vakawanda vakwanisa kuwana zvikwanisiro kubva kuhurumende. Vachitaura mubepanhau reSunday Mail nhasi, munyori mukuru mubazi rezvekurima Dr. John Basera vati varimi vasvika pazvikamu 60 nemasere kubva muzana kana kuti 68% pandima yavarima pane iri kutarisirwa nehurumende. Munguzeya nezvenyaya iyi Tabata Amai GT.
Iye zvino gorosi raaround 60-70% yakadyarwa yatogeminate. Vazhinji varimi vakatinonokei especially small scale farmers vakatinonokei kuwana mainputs avo saka vachiri kudistributa mainputs. Last week kune vakatokwanisa kucollecta vakati wandei tichitarisira kuti in the next week I think vanenge vapedza kudyara.
Hurumende ichakwanisa here yakabatana nevarimi kusvika pari kutarisirwa gore rino?
Ndinoona sekudaro nokuti ndima yasara inenge yandima diki. Ndima yakadyarwa ndoo ndima yakakura. Ndiri kuona varimi vazhinji vari kutarisira kuti vanenge vadyara in the next 2 weeks. Tichitarisa kuti zvanga zvichitarisirwa nehurumende kuti vanenge vadyara, dambudziko rinongova rekuti mainputs ndiwo anenge akatinonokei asi vanhu varimi vakanga vari prepared kuti vakwanise kudyara nenguva.
Saka mainputs ari kubva kuhurumende?
Mainputs ari kubva kuhurumende nokuti tiri kutokolekta mainputs kubva kuGMB through government program.
Takambotaurawo rimwe dambudziko remagetsi, zvave kufamba sei pari zvino?
Mafarms akanga akatagetwa kuti achanga achirimwa with magetsi akaimprova zvikuru. Load shedding yavashoma zvekuti handifungi kuti zvingatadzisa kuti varimi vadyare wiki inenge yasara vachitaura dambudziko remagetsi nokuti dambudziko remagetsi takutoriona mumataundi asi kumafarms ravashoma.
Iko kuwanikwa kwemagetsi kwakakosha zvakadii kuvarimi vanenge vadyara mbesa dzavo idzi?
Magetsi munyaya yekuti wiki chirimwa chinorimwa muchando kunenge kusinganayi tichireva kuti tinenge tichitarisira kuti varimi vanenge vachishandisa irrigation kuti vakwanise kuti zvirimwa zvavo zviite. Saka tinowanda magetsi nokuti mapampu mazhinji tinoshandisa magetsi mashoma zvikuru anoshandiswa nedizel.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwe PGT, vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusashanda zvakanaka kwezviratidzo zvinoshanda nemagetsi kana kuti electronic signals ndiko kunonzi kwakapa kuti chimwe chitima chishandise njanji isiriyo zvichibva zvapa kuti chidhumane nechimwe muIndia nemusi wechishanu ndokuuraya vanhu vanodarika vanoda kusvika mazana matatu vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vanonzi vakakuvara gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nezvitima muIndia vaAshwini Vaishnav vanoti vatanga kuita ongororo yekuona kuti chii chakakonzera njodzi iyi Magatirira ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Tinokambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvirwiswa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tine hurukuro na
Internet kwa Boris Muguti, ndiri president wa Zimbabwe National Student Union kana kuti zvinasu boka rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvizvo zvepamusoro kana kuti matertiary institutions.
Mukoma Boris, pane vadzidzi vana vakasungwa. Mungatudzo kuti nyaya iyi iri kufamba sei kusvika pari zvino uye vari kupomerwa mhosva iyi?
Chakaitika ndechekuti tine vakomana vedu vezvinasu vakabatwa pa UZ. Maringe negrafiti yakaitwa mutown yakanyorwa ku High Court pamwe chete nekurunhare building nemamwe mabuilding akasiyana siyana iri kuvapomera kuti ndiro vakanga vachiita izvi zviri kufundirwa zvakaitwa pakati peusiku nokudaro vakomana vedu vakatorwa kubva ipapo kunoniswa 70 vakaiswa mukati mejeri pari zvino nyaya iri kunetsa ndeyekuti magweta akavaaplyira bureu asi nyaya haisi kuteererwa namagistrate magistrate paanouya mudare anogona kungoti ari kurwara kana kuti haasina nguva yekuti ateerere nyaya yavo nokudaro vachange vachidzoka zvekare mudare muzuva ramangwana anouyeye 5 June.
Vari mutirongo kupi kwacho?
Kuharare remand prison ndokwavakachengetwa pari zvino kupifast.
Muri kubvumidzwa kuenda kunovaona here?
Hongu tiri kubvumidzwa kuenda tichinovaona.
Vari kuti makamira sei murimandum?
Upenyu hwemurimandi hunorwadza vakomana vari kututumwa kuti muno murirwadza magari vemo marairo avanoita vakapeta nonge makonzo magumbeze acho vanotaura kuti anonhuhwa mbatya dzavari kupfeka vari ikoko zvese zviri kuvarwadza vari kutaura vachiti izvo awa rimwe nerimwe rinopfuura mukati mezuva nenge riri kurwadza mukati meupenyu hwavo.
Munotarisira kuti vachapiwa here mukana wekubvisa mari yechibatiso mangwana?
Izvozvo ndivo zvatinotarisira nekuti kana tichitarisa bumburo rekutema zvarinotaura zvinotaura kuti mugari wekomuzimbabwe ane kodzero yekunge achitongwa achibva ari kunze kana kutongwa achibva kumba nokudaro tinotarisira kuti dare richaremekedza zvinotaura nebumburo remutemo vakomana vobvumidzwa kubuda votongwa vari kunze.
Saka sevadzidzi takambonawo vamwe vadzidzi vachiratidzira muhara zvii chaizvo zviri kunetsa kuzvikoro zvepamusoro?
Nyaya dziri kunetsa kuzvikoro zvepamusoro dzakati wandei tinosanganisira nyaya dzemasvizi hasati dzagadziriswa nyaya dzewelfare yemastudents chaidzo hadzisi kugadziriswa muzvikoro muri kunetsa mvura chaiyo muri kunetsa wifi kunyange magetsi aya ari kudai kunetsa zvikoro zvepamusoro zvikupundikana kuti zvinge zvichigadzirisa nyaya yekuita dzimwe mhando dzekunge dzichiunza moto pachikoro kutaura nyaya yekuunza majenereta nyaya yekuunza solar energy ndo dzimwe dzenyaya dzichiri kupisa zvakare munyaya mukati memayunivhesiti.
Hurumende iri kuti kudii kana ivo vakuru vezvikoro kugadzirisa matambudziko aya? Muri kumboita misangano navo here?
Chinonetsa ndechekuti hurumende yatinayo pari zvino hurumende isingateereri. Ukapfuma uchitaura nyaya yekuti tinoda mvura pano unotonzwa akutaura zvematongerwo enyika. Ukapfuma uchiti pano tinoda kuti mutibatidzire jenereta unonzi wamunhu webato rinopikisa ndo mamiriro akaita zvinhu mukati mezimbabwe achiri under this new dispensation. Ukangoda kuti usimudze muromo unobva wanzi waakutaurisa uri munhu webato rinopikisa kana kuti uri kupuwa mari nevekumadokero.
Saka nemamiriro akaita zvinhu aya, munoverenga sei kuti mugadzirire bvunzo? Munoverenga sei kuti mugadzirire bvunzo nematambudziko amuri kusangana nawayo?
Pari zvino vadzidzi vakatarisana nesituation yakaoma. Vanhu vari kushandisa makenduru kuverenga, tadzokera kunguva yekare yaishandiswa makenduru. Vamwe ndivo vari kutobhadhara, mukatarisa mukati nemaguta mune nzvimbo dzako dziri kubhadhariswa kuti unogona kubhadhara kana ingave $2 kuti ungochinoverenga pawa rimwe chete. Ndo zvimwe zvakuitwa nevadzidzi, asi avo vanenge vasina mari vaakutongoita zvemakenduru kana kumirira kuti kuedze kuti vazokwanise kuverenga.
Nzvimbo idzi dziri kupi chaizvo? Dziri padhuze nechikoro?
Mudhorobha chaimo, mutaundi ndo madzinowanikwa.
Tinokutendai zvikuru mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvita.
Manga makateerera kubva kumutungamiri werimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Muguti. Aiwa hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Makateerera kustudio 7 tichitepenyura tiri pano pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tochienda kuchirongwa chezvitendero. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezvitendero. Chirongwa ichi munombochipakurirwa naTanonoka Wande, asi kwanhasi ndini ndiri kukupai chirongwa ichi. Muchirongwa chanhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naReverend Dr. Levi Kadenge vekereke yeMethodist. Reverend Dr. Kadenge, vatendi nevamwe vasingatendi havo vanoda kunzwisisawo kuti nyaya yeresurrection kana kuti kumuka kubva muvakafa inofamba sei? Zvinofamba sei muBhaibheri?
Kana taakutaura nyaya yekumuka, zvaakutoti taakutaura nyaya yekumutswa, because hatisi isu tinomuka, tinotomutswa paresurrection. Haingoita chete asi vanhu vanomutswa, naiye muridzi anomutsa vanhu, kwete kuti munhu anongomuka zvake paadira, asi kuti anomutswa nhasi. Saka ikiriebiti yatei ndiye anomutsa, nyange kana ziya zvekuti vasi vachamuka vanomutswa sezvavakaita kuna Jesu Kristu. Jesu Kristu tinoimba isu akamutswa naBaba vake, ivo Mwari ndiye akavamutsa. Haana kuora, mitumbi yake haina kuora muguva, asi wakamuka kakare akazova mupenyu, anorarama kuvapenyu. Saka Kristu ndiye bedzi akakunda rufu. Saka tinozoverenga pokuti kurufu kuremberera rwako rwuripi, kureva kuti hasha dzako dziripi, rwakundwa nekumuka kwaJesu Kristu. Saka ichisiwo tinozomutswawo, vanobayira vanomutswawo, asi anomutswa chete ndimwari.
Masimudza shoko rekuti vanodavira, ko vatadzi?
Izvo zvakuenda kuti ivo tenzi yedu naMwari yedu anenge achizomutsa munhu wese here kana kuti kechi? Ini ndinoenda kuti munhu wese achamutswa, ndinei kuti uri divi ripi, asi nekuti tiri vana vaMwari. Saka tese tichamutswa, hapana zvekuti uyu anonzi amutswa nekuti akazoita zvakadai. Tese tinongo makandidheti ekumutswa, naive chedu tenzi yedu chedu akatisika. Sekuita kwaakaita pana Jesu Kristu anogona kuchizviitawo kwatiri, but nenguva yakafanira. Nguva yacho Mwari ndiye anoisarudza, kwete kuti isu tinosarudza nguva yacho. Saka pane zvimwe zvatinogona kuita, pane zvatisingagoni kuita, zvikuru panyaya dzekumutswa idzi hapana isu chatinogona kuita.
Saka vanhu vanenge vamutswa ava vanenge vari kupi? Nekuti vamwe vanenge vachiti kudenga, vamwe vachiti pano pasi.
izi zekuti kudenda pano pasi zvakuda ine nhaurwa. Chatinongoziva ndechekuti kana munhu achinge yafa tene kwavanoenda, kwavanoenda kwacho isu hatingakwanisi kunyatsokuroketa kuti vanoendepi, asi izvo ndizvanaari zvekuti tinoenda pasi, tinoenda kudenda kumusoro uko, tinoenda matii mana enyika, tinoenda kupi. Izvozvo handitiro kuti ndezvedu kuti tinyatsozvinzera, asi Mwari ndiye anoziva patinoenda nepatinoitwa. Kana tichinge tafa, mweya yedu inogadzika pakaita sinzi.
Asi kunze kwaiye mambo Jesu, pane mimwe mifananidzo here vanhu vakamutswa kubva vakafa?
Iripo, asi vakazosa futi. Vanhu Razaro vakamutswa, vakati wandei vakamutswa. Muchaziya mukadzi vakasvika asi varume nevadzimai vachichema vachiti tiitirei Dhokasi akatibatsira akaita zvakati zvakati. Vanomutswa vanhu vakaita saivavo, asika vanozongofa. Hapana akamutswa akazorarama nekusingaperi, asi vese vakamutswa vachiponeswa. Kunyange Jairo rakasanganika naro naJesu richienda kune migwa, mai vacho vakatungamirira rufu akamumutsa, asi akazongofa mwana iyeye. Hazvirevi kuti akazorarama kusvika kusingaperi, asi pane nguva yaakazofawo.
Saka Jesu Kristu chete ndiye akafa akamuka asina kuzofa zvakare. Aiwa, tinokutendai zvikuru Reverend Doctor nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, totenda zvikuru.
Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chatinotaura nhau dzezvitendero. Nhasi muchirongwa tangatiina Reverend Doctor Levi Kadenge, vanova ivo Bishop Emeritus mukereke yemethodist. Vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chino chatinotarisa nyaya dzezvitendero. Iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitiba zvabuda mitambo yenhabvu, uko Dynamos yakunda zvireva kuti murayiridzi wechikwata ichihebet Maruwa haachadzingwi.
Maruwa ambochengetedza basa rake asi kwechinguvana mushure mekunge Dynamos yarova vashanyi vezepc Kariba 3-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati. Mutsigiri weDynamos vaTedius Bunu vanoti nyika yese iri kufara nekukunda kwaita Dimbare.
Atinoda kufara ende iri nyika yese inobva yatofara nemadzimai edu enga nenguva asikazvizadza nenyama nhasi anoizvi.
Ati basa ramaruwa richiri patambo, akatsvatsura mapoints ese matatu pamutambo wake unotevera neBlack Rhinos iyo airayiridza mwaka wapera. Vatungamiri vechikwata cheDimbare vapa Maruwa kuti akunde mumitambo miviri yakateverana kukundwa kana kuita mangange kuchireva kupera kwebasa rake. Asi mutambo wake unotevera haona kumira zvakanaka sezvo Black Rhinos yacho iri pasi pasi petafura apo iri kuda kusimuka kubva. Achinzvenga kutaura nezveDynamos, murayiridzi weBlack Rhinos So Chaminuka anoti ino yave nguva yekufadza vatsigiri vavo nekusimuka pavari apa.
Vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira, dai vanaramba vakadaro, nguva pfupi inotevera tinenge takuvagoisa mabhora iwayo vachiuya vachifara vachiselebhureta.
Nyaya
tinotenda Michael, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiya imina Gibbs Dube munhau dzeEastern Ndebele. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.